chekwadi semasitizeni vezimbabwe tiri kunyika chikuru chatiri kuchema nacho chekutanga ndechemaunion ekabc zvaitwa muzimbabwe kuchinga kwavatimba kuchinga kwavanhu vekariba kuchinga kwavanachere tiri kunyika pamusoro pazvo ugaro hwemuzimbabwe hausinamira zvakanaka nekuti ndechekutanga tati kujinisa nacho kuti makare akepwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva sasa tinobva kudzimba rekwani takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerenge newayo asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavata zvizvi hazvina kumira zvakanaka chechikuru chatiri kuchema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muzimbabwe pozi dzezimbabwe hadzinamira zvakanaka fadha girikura yakataura zviri pachena kuti pozi dzezimbabwe dzinofanira kugadziriswa so tangochemuonawo fadha girao sako makuya zvekare kumusha usinamira zvakanaka nofanira kugadziriswa muri kumborevei so ndezvito zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatatizise nyika yese yezimbabwe ino
mapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira
haisi nyaya yekupiwa mvumo wajonga inyaya yekuziviswa mapurisa vaziviswa vaziviswa so kana vaziviswa mvumo tinaya kare mukosini yezimbabwe tinowanzozviziva isu kuti dumbiro rakanyorwa hakuna rivamusoro paro hakuna pamusoro pedumbiro so kana rakanyorwa kare rikapasiswa nenyika yose mvumo takaipiwa apa takungozviziva pasakuti aredi we iyai tibatsirane tipinde mugwagwa tinaizvo zviri pamutemo zviri peaceful zvaakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaita zvakanaka here so hatinende kuvaziisa isu
takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vatanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano wesadic hamuoni here chizivisa njodzi vana vezimbabwe vachanga vachipinda mumugwagwa
ndiani anenge anyadzisa nyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira sekudya vobata samhoro wavana iye nhu vananga vafumbura nyika kana vadaro vaexposa izvi nemutungamiri wenyika yezimbabwe wacho vamunangako kuti isu tinenge taiwa honai vana vasinga vaenda kumajere honai hatina chekudya honai hatina kunyika zvakanaka votora shamhu votirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya vafumbura nyika yaivozvo isu kana vadaro vatifadza isu matiretero haasi kudzosera kumashure anotipa simba rekuenderera mberi kuti tipa simba rekutizvisunungure